Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende dzotadza kubhadhara mari inodiwa nedare kuti nyaya dzoitongwe. Zimbabwe neBelarus idzo dzakatemerwa zvirango nenyaya yekutonga nedemo dzosimbaradza nyaya yekudyidzana. Nyaya yekuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhonga amera nyanga yokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratadza kunzwa nyaya yenhengo 14 dzechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu mushure mekunge dzatadza kubhadhara mari inodiwa kana munhu achipikisa mutongo wedare repamusoro inosvika madhora ekuAmerica zviuru zvishanu kana kuti US$5,000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zvaitika izvi zvaita kuti vatongi panyaya iyi Justice Elizabeth Kwaunza, Justice Andoneta Guvava naJustice Alpheus Chitakunye vabvise nyaya iyi pamberi pedare iri. Gweta renhengo dzeCCC dzakadzingwa Advocate Amanda Dlovu vati zvaitika nhasi hazvirevi kuti nyaya iyi yaraswa zvachose.
It means that we still have not yet been heard on the merits. The appeal has not been dismissed. That means that we now still have.
Zvazvinoreva ndezvekuti dare harina kunzwa nyaya yedu. Haina kuraswa asi kuti tinofanira kugadzirisa nyaya dzemari todzoka zvakare kuti dare rizonzwa nyaya yedu.
Rimwe remagweta vachavangu vanxovani Stole vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevakadzingwa ava.
Ndivo vari kuda kuti vanzwike nedare. Saka isu tichatevera sezotiri vasungwa. Tungotevera chete kuti zvasvika nekupi hakungotevera.
Tabvunza vaJameson Timba avo vanotungamirira chimwe chikwata cheCCC chine nhengo dzange dziri mudare kuti kutadza kubhadhara mari kuri kuitwa nenhengo dzavo kunoreva kuti bato harina mari here. Vakati
kwete, mari yakabhadharwa kukoti tsambango vayanyorwa kune mamwe magweta. Chakazoitika ndechekuti magweta aya nekuti tsamba idzi kana dzaakunyorwa mazuvano hadzichafambiswa nevanhu, dzaakufambiswa nemishina. Wakutenda pakombiyuta unoloadha tsamba. Saka magweta aya angu achiti havasati vaona tsamba yakanga yanyorwa nevamwe. Saka pamarules ekoti kanditika kana tsamba imwe isina kuonekwa nemumwe hapatoita nyaya.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vafarai marapira vati kusabhadhara mari kuri kuitwa neCCC kunoratidza kuti nyaya yavo haina chiremerera.
Zvinongoratidza kusarongeka neutsinye netsvinya chemukati meopposition, nekuti chavanonga vachingosvira ndechekuti dai toita sei kuti tizita rebato reZANU PF nekusvibisa zita reZimbabwe senyika.
Tichiri panyaya dzange dziri mumatare, imwe kambani yekuchina yeSunhe Mining iyo inoshandira kuguruve yakabhadhariswa mazana manomwe madhora ekuAmerica mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa michina yemasaisai yekambani yekuAmerica yaiita mukurumbira pasi rose yeStarlink zvisina mvumo. Bazi revachuchusi munyika razivisa vatori venhau nhasi kuti kambani iyi yakatyura mutemo wePost and Telecommunications Act nekushandisa mishina yeStarlink isati yapiwa mvumo yekushandiswa muZimbabwe nePortras. vakuru vekambani vakasungwa musi wa 5 zvitagore rapera mushure mokunge Portras yamhangara kumapurisa ayo akaenda kumugodhi wekambani akandowana mishina yeStarlink ichishandiswa zvisina mvumo. Kunze kwekambani yekuChina iyi pane vamwe vanhu vaviri vakasungwa kuVictoria Falls nebulawayo vachishandisa Starlink zvisina mvumo uye nyaya dzavo dzichiri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende dzeZimbabwe neBelarus nhasi dzasainirana zvibvumirano zvekushandidzana munhau dzezvekurima pamwe chete nezvemaindastiri, dzichivimbisana zvakare kusimbaradza ukama munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika, kurwisa zvirango, dzidzo nezvicherwa. Asi ukama hwenyika mbiri idzi hunonzi nevamwe ndehwehurumende dzinotonga nedemo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano wemazuva mana pakati pemakurukota eZimbabwe neBelarus weFirst Session of the Joint Permanent Commission on Cooperation wanga uchiitirwa muHarare, gurukota rekuBelarus rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSergei Aleinik vati nyika yavo icharamba ichisimbaradza kudyidzana kwayo neZimbabwe.
I believe that all the agreements reached during this gathering will be fulfilled.
Nyika dzedu dzabva kure neukama uhu, naizvozvo isu seBelarus tinovimbisa kuramba tichishanda neZimbabwe munyaya yezvekudzidza, mukurima, mukuchengetedza nyika dzedu uye mune zvekugadzira zvinhu nemishini yechizvino zvino.
Sezvo dzichina nzvana dzakakora, mashoko ava Aleinik aya atsigirwa nemumwe wavo vaFrederick Shava vanove gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe.
I am greatly and particularly pleased with the partnerships.
Tinotenda nyika yeBelarus nekutsigira mukuedza kusimudzira upfumi hwedu. Mutsangano uno unoratidza kuti nyika dzedu mbiri dziri kurevesa kana dzichiti dzinoda kusevenza pamwe chete.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vanova chipangamazano musangano reInternational Media Support vati ukama hweZimbabwe neBelarus ndehwehurumende dzinoita mabasa erima.
Nyika yeBelarus nyika inotongwa neudzvanyiriri. Vanhu vanopondwa, vanopikisana navaLukashenko vanosungwa vachiurawa. Ndozvimwe chete zvatinongoona zvichiitika muZimbabwe.
Ukuwo vaGibson nyika dzino avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vakazvimiririra vanoti vanopokana nemaonero aya.
Zimbabwe neBelarus dziri kuzvicharidza kuti isu mukushamwaridzana kwedu tinoda kuti tidyidzane pasina anotimbonyekidza.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nemutungamiri weBelarus vaAlexandra Lukashenko pamwe chete nemakambani akati kuti vakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumadokero dzinosanganisira America vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi kunyange zvakadaro, nyanzvi inoongorora zveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanoti havaoni chakaipa chinogona kuwira makambani emuno angada kuita bhizimusi neekuBelarus.
Zvokuti vane zvirango zveupfumi nesuwo tine zvirango zveupfumi izvi hazvina pazvinozoafekta hazvo neramangwana, nokuti hapana mitemo inoratidza kuti vaise vane zvirango zveupfumi havafaniri kudyidzana, havafaniri kutengeserana.
Asi America neEuropean Union dzakatemera vamwe vemabhizimusi muZimbabwe neBelarus zvirango vanogara vachiyambira kuti vanotyora mutemo panyaya iyi vanogona kuguma vazvikanda mumukana wamupere. Papera musangano wanhasi zvaziviswa kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vachashanyira mumwe wavo vaLukashenko kuBelarus gore rino risati rapera, apo pari kutarisirwa kuzosainirwana zvimwe zvibvumirano zvekare zvinosanganisira chekushanda pamwe chete kwenyika idzi. Makambani ekuBelarus ari kudyidzana neZimbabwe anosanganisira Zim Goldfields inochera goridhe kuManicaland neMinsk Automobile yanyorerana chibvumirano neAVM Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzisi kushamiswa nenyaya yekuti SADC yatosendeka parutivi nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe dzayakati hadzina kufambiswa zvakanaka ichitoenderera mberi neurongwa hwekuti Zimbabwe ive sachigaro wegungano iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sadak nechikwata chiri munyika pari zvino chiri kutungamirwa nemutevedzeri wemukuru wesangano iri amai Joyce Katerera avo vakati vafambira nyaya yekugadzirisa kuti Zimbabwe itore usachigaro wesangano iri kubva kuAngola muna Nyamavhuvhu.
And the purpose of this mission is the summit.
Chinangwa chedu ndechekuronga zvemusangano zvesarudzo nezvemusangano wesummit zvinhu zviviri zvakasiyana saka hatitauri zvesarudzo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiriri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange chigaro ichi chiri chedzoro zvange zvakanaka kuti nyaya yenyunyuto dzesarudzo munyika itange yagadziriswa.
Kana chikwata chinoita report yesadik chatichu sarudzo yacho haina kufamba zvakanaka izvo ngazvigadziriswe munhu asati apiwa mugaro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise Mukwananzi vati
takaita zvese zvataigona kuita tikanyorera vadhaki tikavatsanangudza kuti hazvigonoti vamunanga gavadhaki kuti vatsve dare iri ende tanga takatarisira kuti vadhaki idetsere kuti pazvi sarudzo itsva.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamirira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti
vadhiki pachayo sesadhaki haitirimuke kunge pasina kutenge panzi paitika mvonga mupopoto sezvavakaita muna 2008.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaSidix Muradzikwa vanoti bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rakazopedza nguva yakawanda rakabatana pahuro pane kutora matanho ekuti sarudzo dzidzokororwe.
Zvinonzi pachishona nyamutambirwa neogunyawo tinoona vachamisa vakazotadza kufambira nyaidzini pamusaka pekuti vakanga vakurwiswa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vavekezela gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vati Sadak inonyanyokoshesa runyararo pane utongo hwejekerere.
Kuti tihwisise decision yeSadak kumira neZANU-PF inyaya yepeace and security and certainty munyika because havasi kuda a neighbor inenge isina peace.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati vari kufara kuti ravadzorora vamunangagwa kutungamirira Sadak uye vane chivimbo chekuti vachabata basa nemazvo.
Kupinda kuchaunza upfumi hwenzere munyika dzechinji dzeSadak.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern African Liaison Office vati havana chivimbo chekuti vamunangagwa vachabata basa nemazvo.
Madambudziko akatarisana neSadak even now ari beyond Zimbabwe. Zvingori zve12 months zvichange zvichiri tungamirirwa navamunangagwa. After 12 months kuchauyawo vamwe. Kwakatombouyawo vamwe vari wese. Vamuswati vakatombocheyawo Sadak iyoyi. Saka handifungi kuti pane zvinofanira kutarisirwa sereke kuti pane zvazvinoreva kuti Zimbabwe yacheya.
Vaive mutungamiriri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaitawo sachigaro muna 2014 kusvika 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mubotswana munonzi maita gakava rakakura pakati pemutungamiri wenyika iyi vamokwetsi Masisi nedzimwe nhengo dzedare reparamende manyaya yekuti pobviswa here urongwa hwekushandiswa kwemavhiza pakushanyirana neZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vamasisi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambenge varova bembera vachiti vainge vaita chibvumirano chekusimbaradza kudyidzana nekurerutsa nyaya dzekushanyirana muBotswana muna sungawirirano. Vamasisi vakapira dare ravo reparamende urongwa uhu kekutanga nemusi wechipiri asi zvakakonzera gakava vamwe vachiti hazvinazvo zvinobatsira Botswana zvichienzaniswa neZimbabwe iyo isina kugadzikana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi vamasisi vakashora zvikuru dzimwe nhengo dzedare reparamende avo vachiti paruzhinji dzinoshora zvizvarwa zveZimbabwe asi dzichizvipinza mabasa nemukoto.
Kapake vatemokwa waronda wakatola vatu vanoleva Namibia haisikiri
Ine handibvumirane netsika yenyu yekusarudza vanhu. Patakabvumirana nevekuNamibia, hapana akambomutsa bongozozo ramuri kuita iri. Nekuti izvi zvizvarwa zveZimbabwe zvatiri kutaura nezvazvo. Muri kuita rusarura ganda nekuzvitarisira pasi.
VaMasisi vakatiwo urongwa uhu hwakanangana nekuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe hunopinda nekugara muBotswana zvisiri pamutemo.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration.
Tirikuedza kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda muBotswana zvisiri pamutemo.
Gurukota rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana, Mai Anna Maria Mukheti, vakazivisa mazuva adarika kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana, kana kuti 98% zvevanhu vanosungwa vasina magwaro ekugara munyika iyi zvizvarwa zveZimbabwe. Mumiri wenzvimbo yeFrancistown South, iyo iri makiromita makumi masere chete kubva pamuganhu wePlumtree Border Post, vawinda mulutsi, vanoti urongwa hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyika iyi nyore huchaita kuti bhajeti reBotswana riwedzere.
A budget the etarilikana le vathu vavatswang ku Zimbabwe.
Budget yegore rino ichatikwanira here nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvichapinda munyika newando hwavo pachango parurwa urongwa hwekushandisa zvitupa pamagboda.
Nyika dzekuchamembe kuAfrica dzinokurudzira kubviswa kwemavisa pasi pechibvumirano chinonzi SADC Protocol on Facilitation of Movement of Persons Treaty. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzakabviswa kushandiswa kwemavisa pakushanyirana kwezvizvarwa zvadzo, zvinonzi zvasimudzira kutengeserana nekushanyirana zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatongi vaviri vedare repamusoro muBritain nhasi vambomira kupa mutongo wavo panyaya yekuti akavamba kambani yeWikileaks, Julian Assange, aendeswe kuAmerica here kana kuti kwete. America iri kupomera Assange mhosva yekufukura hapwa nekuburitsa nyaya dzine chekuita nezvayaiita muna 2018 na 2020, payairwisa muIraq neAfghanistan. Mapurisa muIsrael anoti vanhu vatatu vanga vaine pfuti muWest Bank vauraya chizvarwa cheIsrael chimwe chete ndokukuvadza vamwe vasere. Vaviri vevauraya vanhu ava vaurayiwa, mumwe chete akabatwa. Nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kudarika matemu maviri anobvumidzwa nebumbiro remitemo yasimudza mutauro mukuru munyika vakavanda, kusanganisira dzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF vachishoropodza urongwa uhu. Asi vamwe vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veZANU-PF mudunhu reBritain vaExavier Zvavare pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vatawanda Dzokora. Tatanga nekubvunza vaDzokora kuti chii chavari kupokana nacho paurongwa uhu.
Zvo zvinhu zvatagara tichitaura taiuya pano paVOA tichitaura kuti vaMnangagwa vari kutsvaga third term. Zvese zvavari kuita zvekukonzeresa mirizhonga mubato reCCC vachitenga vanhu, zvose izvozvo zvange iri nyaya yekuvharidzira vemapato anopikisa vavanoziva kuti vaikwanisa kukanganisa zviri kurongwa navaMnangagwa neZANU-PF zvekuti varambe vachitonga vatofira pachigaro. Nyika yedu haicharemekedzwa nedzimwe nyika pamusana pavaMnangagwa nekuti ivo vari kuda kuti vaangoramba vachitonga. Saka vana veZimbabwe, vhurai maziso nekuti third term inoreva kutambura kwedu tese vana veZimbabwe, kusanganisira veZANU-PF vacho ivavo.
Tonzwa kuna vazavari munoti nenyaya iri mudarirwe.
Zviri kutaurwa zvekunzi vaMnangagwa vakati, kana kuti kune vari kuti vaMnangagwa third term, hakuna munhu wakadero. Ngationgororei mashoko neslogan. Slogan iri kuti vaMnangagwa 2030 vanenge vachipo. kureva kuti munamato wavo vamunangagwa munamato wedu isusu semhuri yekwamunangagwa sevana vezanup f pamwe chete nevazhinji vezimbabwe kuti purezidendi munangagwa vange varipo muna 2030 muupenyu hwavo mwari achivararamisa zvakasiyana nekuti vamunangagwa ed3 sezvataita 2023 tinofanira kuti tipatsanure zvinhu izvozvo tizinzwisise munangagwa pachezvavo kanodarika ruviri made it clear kuti ivo munhu anoremekedza bumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
ndatenda vazavare vadzokora hanzi hatisi kuti vamunangagwa vange vari pachigaro aiwa tinokuti muupenyu hwavo vange vachipo panosvika 2030 munoti
aiwa vazavare vada kunyepera kuzungaira vari kuziva zviri kutaurwa nechislogan chavo chiri kuitwa ichocho chislogan ichocho chiri kutotaura kuti vamunangagwa vanofanira kunge vachipo vachitonga kwete kuti vakagara kupurazi kwavo kana kumba kwavo saka ngavaregedze kuuya pano vachinyepera vana vezimbabwe tiri kuiziva tsoro yacho kwayakabvira tinokuziva yakabvira kunyaya yekuparadzwa kweopposition muzimbabwe
vazavare tinoona kuti kazhinji mubato rezanup f provhinzi imwe chete kana dunhu rimwe chete rakataura nyaya yakaita saiyoyi inenge yatoo korasirwa rwiyo nyika yose
I am not going to speculate nekuti ndinoziva inini bumbiro remutemo wenyika uye ndinoziva mashoko akataurwa navamunangagwa panyaya yekutungamira kwavo zimbabwe saka hatingasuduruki pamashoko avakataura ivo semutungamiri wenyika yezimbabwe uye semukuru wezanup f chandinogona kungokuisirai into light ndechekuti izvo zanup f constitution pachezvayo haina a term limit for a leader saka vamunangagwa kana tikada isusu as zanup f members kuti vamunangagwa varambe vari first secretary weparty until mwari avabvisa panyika ino zviri kwatiri hazvireve izvo kuti zvinenge zvichireva kuti ndo vanenge vari candidate yedu papresidential election ya 2028
vadzokora bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro haagone kuti akanga ashandura mutemo anga achizobhenefita kubva kumutemo iwe mungaona vamunangagwa vachibudira dikita chinhu chavasiri kuzodya here
ndo zvavari kutotsvaga izvozvo tinovaziva vari kutaura kuti hanzi vanoteedzera mutemo vanhu vekutyora mutemo vanhu vekupaza mitemo yacho iyoyo tarisaimo nemapaziro avaa kutoita chero dzimba dzevanhu chaizvo vari kungopaza varida kutopaza bumbiro remutemo
vazavari
aiwa isusu tiri kuti sevana vezimbabwe chakakosha panguva ino ndechekuti tisadzimaidzwa meso nevanhu vemapato vanopikisa vakarasika avo chinokosha kwatiri isu ndechekuti tiungane kuutungamiri hwavamunangagwa tienderere mberi nekuvaka nyika yedu tive nean upper middle economy by 2030
vanga vari sachigaro vezanup f mudunhu rebritain vaexavier zavare vari parunhare kwakare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yedzimwe nhengo dzedare reparamende muhouse of representatives nesenate dzave kuenda pamudyandigere kana kungosiya basa zhinji dzacho dzichiti dzichiri mumatare maviri aya dzichiti matare aya manya kunetsa kuti vange vachiramba vachienderera mberi vati havasi kuzokwikwidza musarudzo dzemuna mbudzi vave kutoda kusvika makumi mashanu mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masiye
zvati kuona apa I think inyaya yezvatagara tichingoonawo pahouse iyoyi nemarepublicans nemademocrats andingoine slight margin between them and tikuona kuti inyaya yatingati yekudhivhaidika kwakaitika politics muno muamerica I think muhistoryo yeamerica tinogona kutaura kuti house inogova iri house yanga ine kusakuwirirana kwakawanda tichitarisa panyaya dzokuda kugadzira mutemo uchigadzisa mutemo pane mitemo yakawanda yaifanwa kuenda through that house isina kupinda and like just a few weeks ago panga pane zvekare mitemo yaisanganisirawo yeimmigration yaifanwa kuve ichipindawo ichiendawo through house nekuda kwokuti don't buy partisan
kuwirana kuningu pakati kwewa musangano zema hausi mumomu newe ma Republican. Ndora sekuti izo zizi sangani saone zumwe zunu shaka itika uma surovo doza kutisa kutuwa mwe machuora moyo machuona senge kuda kuwa mumu mu Congress umu akubati
chiri kukonje kakusa uwirana uku chii vamasie
oya atiki kusa uwirana uku kema neta panya ye yekuti I think maonero anoitawo vamwe vari mu parliament momomo tichitarisawo ma Republicans kuti anenge anogona vakasiyana iko zvino tine presidency yava Trump inokwanisa kuve ichipindawo mu presidency next year and kuchasa kumasuro uko kune vamwewo zvakare atingati macongressmen angasingawirane zvakare neutungamiri wava Trump and izvozvi zvandiona sekuti izvi zvichisanganisirawo nezvimo zvatakaonawo vamakadzi zvunhu zvokuti zvinhu zvakadai sezvo zvichinyanyorerekera kumarepublicans zvinhu zvinopawo yatingati boost kumademocrats kuti ivo vachitorawo zvigaro izvozvi marepublicans mumastates yayo anenge achibva ivowo vari kuresigna.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndaona sekuti dai vambowedzera dzimwe 30 minutes dzimwe 5 minutes bhozi 30 minutes idzi dzamuri kuita idzi ishoma bhozi muri kutora vanhu vairi vatatu. Pane vamwe vanhu vanototaura zvimwe zvinhu zvaunotonzwa kuti aiwa uyu munhu ataura point uyu. Saka pfungwa dzevamwe vateereri ndinoona sekuti dai mambotipawo kana 5 minutes apo. Bhozi pane vamwe vanotaura point vanotonzwa kuti munhu ataura point pozoitawo vamwe vanotaura shango. Saka imbotitutsirewo 5 minutes apo ndo zvatinoona zvinogona kutibatsira. Taikumbirawo 5 minutes dzevateereri dzavanombotaura.
Maswera sei Studio 7 nevamwe venyu vanotiburisira nhau dzakanaka chaizvo. Ini handina zvakawanda semunhu anongoona zvake bhora kumateresis remapoliticians. Tichikunzwa Wevhen Mwiwe anzwa kuti sakasaka kana kuti takataka nokunyomba Nelson Chamisa hongu ikodzero yake kuita seizvozvo. Asi handioni zvichimupa mamaxi okuti vanhu vamufarire kana kuti vamutore semutungamiri. I think he's missing the target. Target ndiyekutaura zvaanotarisira kunge achizoita kana agova purezidendi wenyika.
Maswera sei ndoitwa Brian Matangazi. Ya ndokuya panyaya ndoda kutaura yekuti pane zviri kuitika kuZimbabwe panhau yekuputsirwa kuri kuitwa vanhu dzimba. Sei kanzuro yacho ichisiya vanhu vachivaka kusvika vapedza vanhu vawesta mamillions emari emaranzi kana angava madollars kana maranzi wawesta mari yakawandisa wozouya vachiputsira vanhu. Wai usingauyi kurambidza vanhu kuvaka vachiri pakana pafoundation. Izvi zvinoratidza utsinye newana weZimbabwe. Zvinorwadza tatenda angu.
Makadiiko veStudio 7 makadiiko? Siri pano pajoza mana ndingodai nekudai. Ndoda kuti mutaure nevachivhayo kana ndiona sekuti pamwe vari kunditsvaga vachindishayiwa kavada kunditengera mota vanotibata. Vanibalabalaba dzekuti 0616277219 vanondibata ipapo vachivhaindakashiva kunditsvaga vari kundishaya vanondibata ipapo
apo paStudio 7 apo makadini. Ya pfungwa dzina vamunangagwa nechibato chavo vari kuputsire vanhu dzimba dzavakawaka ZANUPF ndaimundofi mana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12024650318. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yechirongwa chekupiwa nhomba yemheta makumbo kuvana uye yekorera kumazera ose kuedza kudzivirira kupararira kwezvirwere zviviri izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa dzotadza kubhadhara mari inodiwa nedare kuti nyaya dzoitongwe kuSupreme Court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamuina Taboka Ncube.